Mumashoko avo ekucherechedza zuva iri, vamunangagwa vatenda basa guru rakaitwa nevaive mutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe, pamwe nevaive mutungamiri wePF Zapo vaJoshua Ngomo, apo vakanyorerana chibvumirano chekubatana kana kuti Unity Accord musi wa22/1987 vachiisa parutivi kupokana kwavo kwakakonzera kufa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Vamunangagwa vati chibvumirano ichi chakaunza runyararo munyika uye runofanira kuchengetedzwa.
We need lasting unity and durable peace in our country. Elections should never be an excuse or pretext for political conflict, disturbances, hate speech or disharmony.
Tinoda runyararo nguva yese uye sarudzo hadzifaniri kushandiswa kukonzera mhirizhonga nekusawirirana munyika.
Vatiwo hurumende yavo iri kushandisa madzishe kuti agadzirise matambudziko akakonzera kupokana panguva yegukura hundi. Vamunangagwa vatiwo sarudzo hadzifaniri kushandiswa kukonzera kupokana nemhirizhonga munyika. Mumwe mugari wemuHarare vaWilinyati vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vaMugabe navaNgomo vakasaina chibvumirano cheUnity Accord kunyange munyika musina unyatsobatana.
Tichitenda zvakaitwa nevakuru vedu Mugabe naNgomo 1987.
Mutauriri wesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti munyika muve nekubatana, vanhu vakapara mhosva vanofanira kurangwa.
Zvekuti ndezvipi zvakazoitwa kuti tione kuti mapepetrators ekumhondi wakadai akazoitwei, tione kuti hama dzakarasikirwa nevamwe vavo dzakazokombanzetwa sei, tione kuti.
Mutauri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha asi hapana kugadzikana munyika sezvo pachine mavanga asina kupora.
Ropa revana veZimbabwe rakadeuka iroro ndo richiri kunetsa nyika nanhasi pachivanhu chaicho chaicho kana nhengo imwe mhuri ya.
Mutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hapana kubatana munyika.
Zvozvo zvinokanganisa kubatana kwenyika. Tinoona zvakare munhu kana achinzi ari weCCC zvakaita sana Moblessing Alina naMboneni Ncube vanopondwa, asi mapurisa havanyatsi kutora nyaya dzavo, vachinoferefeta kuti vaone kuti zvafamba sei. Tichizoona zvakare kuti mutemo uri kushandiswa
asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vemapato anopikisa vangachema havo asi Unity Accord inhaka yakasirwa vana veZimbabwe navaMugabe navaNgomo.
Iwo havagoni kutaura pamusoro penhaka iyi nokuti maoko avo ane madhaka, maoko avo akasviba pamusoro penhaka iyi. Ivo ndivo vanotsvaga kupatsanurana kwavana veZimbabwe asi havagoni kukunda nokuti musangano weZANU PF.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti munyika munogona kuva nekubatana chete kana vemapato ezvematongerwo enyika vakakoshesa zvido zveveruzhinji.
Munhu akanzi ndiwe CCC uyu akanzi ndiwe ZANU PF, pane kunetsana kunotongovapo, kusiri kunetsana kwokuti vanhu vari kutaura kuti uyu haasi munhu womuZimbabwe.
Hurumende yakatara musi wa22/2 sezororo rekurangarira kunyoreranwa kwechibvumirano ichi muna 1987 zvichitevera kupondwa kwevanhu kunopemerwa mauto e5th Brigade kunyanya vachinzi vaitsigira vaNgomo kuda kupidigura hurumende yavaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.